kasika mega, mega, pasina no batsira. Ndokudurura mweya wenyu, mega, kuratidza aiwa ndimi mari.